Vagari ava, vachitunga miru wana sabugu wavo, wa Edson Masikisa vanoti, vakaenda kuna mambo, mushure mekupeza nguva yakareba, vachikakavadzana na vamasiya, avakatanga kutema minda munzvimbo yavo, inopfuura mahekita zana. Sabugu Masikisa, avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu, kana kuti 3,000 mubhuku ravo, vanoti, vamasiya vanoshandisa simba rezvematongero enyika, kuputa minda yavo, iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti, vamasiya vakavaudza kuti, vakatopuwa mapepa ekutora nzvimbo iyi, ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Ya, takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya, akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada, ndokuchibuda muada, ndokuchiti akuda dzimwe hectares kuada iyoyo. Inzvimbo yekwamasekesa as far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa.
Utauriri wevagari ava vamaxiwo Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxiwo Masekesa vanoti vanotarisira kuti Mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka, nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi tarira ashinzo rakatsenga tsenga nyaya rakamboda kurashika direction vaichikuta varaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe Vatsovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa, mukutsanangura kwenyu mose ini kwekwamasekesa nomukuru akanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi Sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Ndozvibhuku rakagurwa 1961 map ichiitwa nabarwe. Ini ndaandiripo, ini ndiri kutaura ndaandiripo during that time. Right.
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzinde. Saka takataudzana zvisingambobviri for almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo azoti ichokwadi here? Ndo wakanaka iyoyo. Hachisi chokwadi shamwari. Chokwadi. That's the answer to everything.
Asi Mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya chokwadi. Ini ndangoti iri kutaura chokwadi maboundaries handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwa vaiva kwamundau. Ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini sesinani ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziba maboundary handaazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanova sachigaro wekomiti yeminda mudunhu iri valove mochisiva vati nyaya iyi hasati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndiri kuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho yekuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeadi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso. Hatisati ndatomboona nyaya yacho kuti yakafamba sei asi tiri kuitira nditsvakurudzo dzedu kuti tione kuti zvakamira sei paground.
Mhuri yekwamasekesa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Nekudaro vamasekesa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo yeminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.